uzaunga na mu Orlando Stadium mu mushawe Soweto ichonekana ni mutumbi wa Mai Mandela usati waenda kunurigwa kumarinda Ekufo Way vanu varidzamere inotyisa pasvika bogisi ra Mai Mandela iro ranga rakaputirwa nejira rine mavara emureza weSouth Africa pamusoro paro paine maruva. Vanhu vange vari munhandare iyi vazhinji vavo vanga vakapfeka mbatya dzine mavara emureza webato reAfrican National Congress, mavara ebato reEconomic Freedom Fighters, vachiimba nziyo dzinoremekedza Amai Mandela. Urongwa hwekuvigwa kwaAmai Mandela hwanga huchitungamirirwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vakatora masimba kubva kuna vaJacob Zuma miviri yapfuura. Vamwe vevanhu vauya kuzoonekedzana nemutumbi waAmai Mandela vanosanganisira vaZuma, vaThabo Mbeki, mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe vaConstantino Kuvuyachiwenga nevamwe vakuru muSouth Africa nenyika dzemuSadak. Imwe nhengo yeZimbabwe Solidarity Movement South Africa vamunjodzi mutandiri varumbidza mufi nebasa guru raakaita mukurwira usununguko hwemunhu wese muSouth Africa.
Unairamba akatsungirira kuti rusununguko rwevechitema muno muSouth Africa rwuve rwazvinoreva. Tirikunzwawo mashoko makuru ari kutaurwa nevanhu vakawanda ekuti akaramba achirwa even in old age, akaramba achirwira vanhu vakawanda vari kumuti magamba. Zvoreva kuti haasi munhu anga ari paTV chete, munhu anga akanwa nevanhu vaanogara navo zvaanomirira, kubatanidza kwaanoita mapolitical parties muno muSouth Africa. Zvinokutaridza kuti haasi munhu ane majekuti kana usiri kwangu kana kuti usingaoni zvinhu muonero wangu tofanira kuti tisataure tose. Munhu anoti nyika inofanira kuenderera mberi, ndizvo zvinokuratidza kuchema kwaari kuita kuti vanhu vakawanda vanga vakangomirira kuti zvinomirirwa nawini. Tinozviziva kuti ramangwana remwana mutema weSouth Africa rijeke.
Chipangamazano paUniversity of Johannesburg vaGideon Chitanga vatiwo Amai Mandela vakakwanisa kurera mhuri yavo pamwe nemhuri dzakawanda uyewo kusimbaradza zita remurume wavo muchakabvu vaNelson Mandela apo vaive muusungwa.
Vatungamiri venyika yeSouth Africa tinoda kuti ndeumwe wevanhu vakagona kutungamiridza kumiririra zvokuendera nekutarisira muupenyu hwavo. Vakagarisana nevarombo veSouth Africa vaWinnie Mandela muupenyu hwavo. Tinoona kuti senguva zhinji zvinoitika nemadzimai vanonyatsokunyanyosikanwa, tora chinzvimbo chemudzimai anenge ari mutungamiri ende aita ndiri. VaWinnie vagona sezvinoiwo kudarika kuzikamwa semudzimai waMandela chete.
VaTrust Matsilela, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, vanoti Amai Mandela vakaratidza pasi rose kuti yavaziva rumurume chete vanogona kurwisa rusarura ganda.
Chatinoziva ndechekuti mumwe wemadzimai anga akakwanisa kureva achirwisana nemasisteme anga ari eudzvanyiri akafana neapartheid, akagara makore akwanisa kuita 27 vachirwira murume wavo nevamwe vanga vakavharirwa mumajere kuRobben Island. Chatinoziva kubva paupenyu hwavo kuti madzimai haana kusiyana nevanhu, especially vadzimai ane akazvipira vane vane ushingi kumadhigirela Mandela vakarwisa kudarika varume vazhinji vaikolaborata neapartheid regime. Ivo vairohwa vachivharirwa majere vachinyimwa even zvinhu zveushandisa zvevamadzimai vari mujere, vachinyadzisirwa vachiparirwa nevana vavo vanga ndo vatinodzidza zvikuru paupenyu hwaamai Winnie Madikizela Mandela.
Kunyange hazvo Amai Mandela vari munhu anga achiremeredzwa nhoroondo yemufi yakasvibiswa muna 1991 apo Amai Mandela vakawanikwa vaine mhosva yepamba munhu vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare rakazodzikisa mutongo uyu ndokuvapa mukana wokubvisa faindi. Amai Mandela vakapedza makore anosvika makumi mana vasingagari nemurume wavo, uye pakafa vaMandela muna 2013 havana kana peni ravakasiyira Amai Winnie Mandela. Amai Mandela vakashaya nemusi wemuvhuro rondo rapera mushure mekurwara kwenguva yakareba, vanga vave nemakore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Njoma.